Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 14 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira.
MDCT yoita sarudzo kuManicaland dzakatarisirwa nevanhu vakawanda zvikuru. Mvura yokanganisazve kubatsirwa kwevanhu kuManicaland. Kambani yeMetalon Gold yoronga kutengesa migodhi mitatu muZimbabwe nenyaya yezvikwereti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato RMDC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuita sarudzo dzakatarisirwa zvikuru nevakawanda mudunhu reManicaland. Musarudzo dzakapedzisirwa kuitwa muna 2014 dunhu reManicaland ndiro chete rakadoma munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora kuti vakwikwidze chigaro chavainacho ichi mushure mekunge mamwe matunhu ose ati anoda vaChamisa. VaMonzora vakashura mare apo vakakunda vaChamisa musarudzo dzakazoitwa kuCongress yakaitwa muHarare. Pari zvino vaChamisa vadomwa nematunhu manomwe kuti vatungamire bato vaMonzora nemwe mutedzeri wemukuru webato iri vaElias Mudzuri vari kuti vari kudawo kwikwidza chigaro chekutungamira bato havasati vadomwa kana nedunhu rimwe chete zvaro. Murongi webato muMDC vaAmos Chibaya vati sarudzo dzose dzavaita kusvika pari zvino dziri kufamba zvakanaka uye hapana munhu ati anyora tsamba yenyunyuto sezvinodiwa nebumbiro achiti haasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaitwa. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanotiwo havasi kushaya hope neimwe nhengo yebato iri vaElias Mashavire vekugokwe avakakwira kudare repamusoro vachiti sarudzo idzi dzinofanira kumiswa sezvo vachiti dziri kutyora mubumbiro remutemo webato. Mukuzeya nezvesarudzo dzekuManicaland tabata vaMafume.
Tiri muManicaland vanhu vafara, tauni yose iri kufara, vanhu vabva kumativi mana eprovhinsi yese, Chipinge nevamwewo vabva kuChimanimani tinovatenda vakwanisa kubuda matambudziko avanga vari Nyanga, Mutasa, kwese vabva vafara, vapembera kuona purezidendi wavo, vapembera kuona leadership yavo, vafara Congress yedu iri kutanga nokuwanda kwaita vanhu kuuya. Maprocesses achachatora nguva kuita achange achida kuti tiitaridze patience, tiitaridze runyararo, tinyadzise vaya vanenge vachida kuti zvinhu zvisabudirira, vaya vanenge vachida kuti zvimire nenzwa tunzwa nenzira tine dziripovo asi tinodzikunda.
Tingatarisire kuti zvinenge zvabuda musarudzo dzekutsvaga vanono kwikwidza kuCongress zvingabuda nguvai?
Zvichabuda mangwana makuseni, tichatarisira kuti vanhu vachatanga kuvhota, vatotanga kuvhota madzimai nemayouth vachavhota, tofunga for the next 2 to 3 hours, then main wing yozovhota, then tozoannounsa anenge akunda pakupera kwemavhoti iwawo.
Tiri kunzwawo kuti pane mumwe ari kuzviti nhengo yebato renyu akaenda kumatare achiti munofanira kumira kusarudza vatungamiri ava nekuti mazuva ekuita Congress asati akwana. Zviri kufamba sei?
Dare hari manage mapolitical party, hakuna munhu anoenda kudare kuti titarisire zvichaitika. Tiri kuita Congress yedu, anenge akanyunyuta, anenge ane zvaanoda kusimudzira, anouya kuCongress otaura. Igore rechi5 hatingapfuuri gore rechi5 tisina kuita Congress. Kana une chigumbu, tine maprocedure, tinotambira zvigumbu kuno. Ukada kumanya uko nekokoko uchiti uchatsvaga, tichango kusiya uri ikoko, chitima cherusununguko chichiinda mberi. Uyo ari kuti aenda kubatare, handisi kuti nhengo yedu. Nhengo dzedu tiri kusangana nadzo kumaprovinsi apo nepapo. Ndo kunotongwa nyaya dzeMDC, ndo kunotongwa nyaya dzeshanduko. Tiri bato revatsvene, hatirambi tichiinda kumudzimu kana kunoshopera kune mamwe matare atisingazivi. Tinofamba mugwara rechija ratakavasiyirwa navamogeni tsvangirai.
Mutauriri weMDC pachekumafume vari parunare kwamutare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakaita hurukuro neZBC uye bepanaure Herald iyo ichaburitswa musi wa18 kubvumbi pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere kwenyika. VaMnangagwa vakati muhurukuro iyi vari kuwirirana zvikuru nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vanoti vari kurapwa kuSingapore pari zvino. Vanotiwo vaMugabe munhu wavanoremekedza zvikuru. Vakatiwo vanhu vanofanira kusununguka kutaura nyaya yeguku rahundi, asi vasingakumbiri ruregerero pane zvavanonzi vakaita munguva iyi apo vainge vari gurukota rezvevasori. Mukuziya nezvemashoko ava Mnangagwa, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge tikavabvunza nezvekudyidzana kwavo navaMugabe.
Chokwadi chiripo ndechekuti ivo vaMugabe vave hariyo fanzinofa zvatinoziva tese, zvekuti makore avo panyika takatarisawo semunhu ati kurei anogona kunge asina kunyanyowanda. Saka zvinogona kunge zviri pamwoyo pavoyo vaMnangagwa kuti kana vaMugabe vachizonge vachizororawo zvavo vazorore vasina chigumbu navo. Asi zvimwe zvatinoziva ndezvekuti vanotenge vaMugabe vanogona kutenge vachitoramba vari chipanga mazano chavaMnangagwa, nekuti ivo vaMugabe vanenge vakazotendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ivo vaMnangagwa vakatendawo kuti zvakaitika ndezvakaitika. Ndosaka zvisingashamisi vaZulu kuti munotoona vana vaMutasa vakudzokera kuZANU-PF, vana vaMutinhiri vari kudzokera kumusangano wavo uyoyo weZANU-PF, kureva kutoti pane panomboita makakatanwa. Asi machindarumaya nevanhukadzi vanozowanika vachikurukurirana, vachizodaidzana, vachizoti aya wakatakabva ndokure, saka ngatidzokerane. Ndoona sekuti ndizvo zviri kuitika ipapa.
Totarisawo imwe nyaya vakataura vari kuti ivo vanhu vakasununguka kuti vange vachitaura nenyaya dzeguku rahundi. Semaonero enyu vaMabenge, nyaya iyi ingagadziriswa sei kuti zvibva zvaita kuti nyika ifambire mberi?
Pamuromo iwoyo vaZulu ndo panoshanda shumo yekuti totenda dzamwa dzaswera nebenzi. Ndinoona sekuti panofanira kunge pachifambirwa mberi manje, paitwe kuti kana paine mapoka anogona kuumbiridzwa kana kushandiswa aripo acho, asi ari mapoka ekuti tomboti semuenzaniso inenge iri kana Truth and Reconciliation Commission kana zvimwe zvakada kudaro zvakamboitwa kunana South Africa, zvazvinopa vanhu mukana wekuti vanotaura vasingatye, vanotaura vasingambunyikidzwi, nyaya yacho igozewa. Vanobuda pachena vachibudawo pachena kuti tisi takaita izvi, takatumwa nanhingi vanenge vachida kuti vambosvima musodzi vasvimawo, asi vozonzi vanenge vachida kunzi vakomba nzete wewokomba nzetewa misodzi yopukutwa nyika yofambira mberi zvinganaka. Ndinoona sekutoti panotoda kuti vanhu vamire pachokwadi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo kune dzimwe nzvimbo dzekumanikaland, uko kwakaita dambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai zvitevera kunaya kwemvura mune dzimwe nzvimbo kutanga nemusi wechishanu kuchipinge nechimanimani. Izva pakuti dzimwe nzira dzange dzambogadzirwa dzisafambike zvachose. Asi munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanoti hurumende yechina irikuedza kubatsira Zimbabwe kugadzira migwagwa iyi. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi tabata mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadon maguta.
Ya kwakanaka chaizvo. Kwese kwana richitikwa namutango ndanditaura neshamwari dzangu dziripo motikari dzacho dzirikufamba bhozi kwakabva kugredi kune madhaka asingaitwa vasora vari isolated kusora nezuro nanezuro usiku hwanhasi yanga yaanani saka nhasi ndopatopa mukana wekuti magredi anga avhura mese muri kutedza nekugadzirisa munoita kugadzirisa kuti motikari dzifambe futi zviri nani otherwise masupplies angadzoka futi kumasuti saka nhasi muno mungangu dzatosvira dzigadzira panonzi pacountry club pane gridi rakatorwawo ipapo kumberi uko pane panonzipa gridi dzausika kuchata ndazova kuti papa ari kusotwa amene kuna na skyline nekuti skyline ndazova kuti as much as saka vari disi nemheremhere kuzama kugadzirisa kuti zvii.
Tichitarisawo nyaya yekuwanisa vanhu chikafu mvura yakachena nezvekupfeka zvaamira sei?
Panhau yemvura tinoramba takaisimbirira. Pane vari kuuyawo nemvura inenge yakavhenekwa kudhara treated water yavari kuuya nayo vachipawo iri muzvigubhu. Tinotenda isevhisi yakanaka inobatsira but not 10 because ukapa munhu 5 liters waungaramba wakatakura 5 liters kubva kwamutasi. Saka taikumbira kuti dai paita vanouya zvavo nemawater guard akati wandei nematablets ekutsika mvura because nyaya yemvura ichingori yeburning east. Hatisati taona kuti zvanyatsokugadzirwa nenzira yatingafarira especially mumalocation ndoiva machidzokora old location nemedium vanhu varingochera mvura mumarwizi vachimavega saka pane nyaya then zvekupfeka zviri kuuya but distribution yacho haisikufamba zvakanaka nokuti vanhu vanongozvikarai munguva vanongokandirwa munhu oedha kutora one film waishaya ozoona dzimwe hembe taudziona dzakatsvetwa masango umwe akati vaovhasaizi yasingakwani saka panoda kuti pagadziriswe kuti hembe dzacho kadai dzichidhoverwa mwana opuwa mukana wekuti anyatsotora zvaanokwana vanhu vasangobvuta vachingotora nezvavasingadi ozoti munzira orasa yekuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vasati wana zvinhu yesterday chaiyo chaiyo vanokwana chikokwa vakasvika uno kuod 15 they traveled more than 25 kilometers kune vakauya achitaura kuti tiri kufa nenzaro hakuna chati chauya vakangohora changu zvaidonhedzwa nendege unfortunately wokora zvinaya mvura yakati wandiyeswera nezuru nanezuru saka kuchafambikiwo zvavo.
Vapadon Maguta mugari wekungangu kuchipinge east vanga vari parunare kuchipinge kwakare. Tabatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana avo vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai uye vachaomesera vose vanenge vachida kuba zvinhu.
Vanhu vari kushanda chaizvo siku nesikati vanhu hapana chatingashora. Tinoshora mbavha vanobava vatovashora vane ruvoko vanofunga kuti ha panapa panenge pawanda mafuta regaende namangu kumba kwangu aizvo tinoti pasi nazvo asi mukushanda kuri kuita vanhu vese nevari kubatsira vachiisa mari dzavo makaona mutungamiriri wenyika vakaunganidza vemabhizinesi ende pakabuda mari dzakawanda zvikuru izvo tinofara nazvo chaizvo. Makubvira kune vekuchina vari kubatsira kuvaka mabhiriji vari kushanda futi usiku nesikati vasingazorori izvo tinozvitenda. Vechiuto nemamwe mavolunteers macivilians nanachurch organizations vari kubatsira kuti zvirerukire vanhu vakapindurwa nedambudziko aiwa tinozvitenda nokuzvikudza aiwa izvozvoizvo tinozvigamuchira chaizvo. Mapathologist mauniversities ese ari kuuya achibatsira kuti isusu university tinogona kudai o vamwe vari kuti tinogona kudevelopa a new type of settlement vamwewo vekunana nasi ndo vari kuita zvedna and so on vese ivavo tinozvigamuchira tinotenda vanhu vari kushanda zveshuwa vanhu vari kushanda zvemenemene asi panoshandwa pakadaro nyasiri hadzishayiki asi kana nyasiri dzikabatwa dzichafira mutorongo dzakapfeka makaki.
Mati vechina vari kubatsira vakatanga riini uye ndeapi mabasa avari kuita?
Vatiwanika nguvana pakaitika kubva vatikatira dambudziko ndofunga tanga kuti ndo rimwe rapfuura ndopavakasvika ndokubva vatanga kutobatsira kuvaka mabhiriji munovaziva kuti kana vechina vovaka vanovaka kunge masvosve vanongoti zvatopera kana zvinongoita mujuru pachuru zviya ndo maitiro avanoita saka izvozvo tinozvikudza chaizvo.
Munyori mubatsi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muHarare. Bepanhau reSunday Times rekuSouth Africa rinoti mukuru wekambani yeMetalon Gold vamuzi Kumalo Vanoti varikuda kutengesa makambani matatu anochera mugodi muZimbabwe anoti Mazoe, Shamba neRed Wing. Vakumalo vanoti varikutadza kubhadhara chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana maviri. Kambani iyi irikutadzawo kubhadhara vashandi nenyaya yekunetsana nebhanga guru renyika reRBZ. Iro rinonzi nemakambani akawanda anochera migodi harisi kunyatsovapa mari yavo zvakakwana. Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanoti kuvharwa kwemigodhi iyi kuchaomesera vashandi zvakanyanya.
Mashoko anenge asina kunaka kunyanya kwatiri tinomirira vashandi nenyaya yekuti tiri kuona kuti mavasa anogona kutorasika. Taitarisira kuti tingawana mainvestors kana kuti mainvestors aripo anofanira kuenderera pamberi vari munyika. Asi kana vakutotanga kuti zvavaremera ndedzime nyaya dzaingogara chingotaura kuti environment iripo haisi kuvaka ufumi. Nyaya dzemari tingangoti mapolicies zvavo neenvironment iripo haisi kupa confidence kune vane mari kuti vapote varipo kana kuti vabudise mari dzavo kana kuti vaexpande.
Tombotarisa iwo makambani anenge achivharaya vamoyo, vashandi vari kupiwawo here mari dzavo dzemudyandigeri?
Kwete, kune vese varasikirwa nemavasa nekuvharwa kwemakambani nevaya vanovaretrenchwa kambani chiripo. Makambanis ese ari kuisa mapayment plans vari kutadza kana kuita on nenyaya yekuti vanenge vachiti havana mari. Saka vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemavasa vari kungobuda zvavo kusina zvavanazvo. Zvinonyanya kurwadza ndezvekuti pavanozoenda kumapenjeni kunodrowa mari vano tinosangana nenyaya yekuti tinosvika vana Old Mutual vana Fidelity vachida kambani yakatogara isingaunzi mari yenyu kunoku. Taane makore mairi matatu mari yepenjeni yenyu isingauyi. Saka hapana zvatinokwanisa kukubatsirai kana mari idzodzo zvisati dzabhadharwa.
Munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari vanhare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tirikubata nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki munyika. Nyaya yekuti vechidiki vari kunwa ananabhuronko uyezve vachiputa zvinhu zvakafanana neglue kana kuti mbanje. Chinangwa chiri chekuti vari kuda kukanganwa matambudziko avakatarisana navo muupenyu hwavo. Vamwe vari kuti havana zvekuita nenguva yavo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vari kuti mabasa hakuna pari munyika haisi kubatika. Ngatiendei kuna vaCharles Nyoni, umwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Tinzwe zvizere. VaNyoni, maapinda muchirongwa mutara, zviri kufamba?
Ndinofara chaizvo, ndinokutendai nekuva neni pachirongwa chechidiki.
Aiwa, tiri kufara kuva nemi pachirongwa. Tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
Ichokwadi chaizvo chekuti vechidiki vanosvikira pakuva vanotora zvinodhaka nekuti vanenge vasina zvokuita. Tese tinoziva kuti vechidiki vagara vakasikwa vaine simba rakawanda rekushanda nerekuita zvese zvavanoita nesimba ravo. Saka nhau yekuti vanenge vasina basa ravari kuita rinozovapaivo kuti vazonoritsvaga kuda kuzvizorodza nekuzvinyaradza munhau yekuchera zvinodhaka. Izvi zvinova izvo zvinokonzereswa nemamiriro enyika yedu. Tikatarisa mamiriro akaita nyika panyaya dzeupfumi, mwana wechikoro akapedza chikoro anogona kugara 10, 15, 20 years asina kana kumbobvira ashanda nenhau yekuti hakuna mabasa, hakuna zvekuita. Izvi zvinhu zvinozokonzeresa kuti vechidiki sevanhu vasina zvekuita vopesera vakungowana vachichera zvinodhaka.
Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vechidiki ari kuchema chema vachiti mabasa munyika hakuna uyezve mari mumabhanga hakuna. Chitiudzaiwo kuti vari kuiwana kupi kumari?
Mari yekutenga zvidhakamisa haicho mari yakambowanda yekuti ingaseretaura nezvayo, nekuti zvavanoita vechidiki vanosangana vogeza mota, vokumbira kana kuporisha bhusi mumastradhomu kana kutengesa zvavanotengesa kana kutsvaga mari nenzira dzipi, vounganidza mari varipo 4-5 kuti vese vabatanidze vatemeka bhodhoro kamwe chete vanoeka bhodhoro ikako. Haisi nyaya yekuti mari inodiwa ipapo mari yakawanda.
Takambowana mukana wekukurukura nevechidiki vemasangano akanangana nekubatsira vechidiki munyika pamusoro penyaya iri mugango nhasi. Ivo vanoti vechidiki vekumaruzevha kumaruoko vari kupiwa mabasa ekunotengesa zvinodhaka. Pavanobatwa nemapurisa vanosungwa ndivo, asi vanopa mabasa havasungwe. Tiudzeiwo maonero enyu pamusoro penyaya iyoyo.
Ichokwadi chaizvo kuti zvinhu zvinotoitika munharaunda dzatinogara, asi chatinofanira kuitanga tacherechedza chakakoro chekuti izvi hazviitwe nemunhu wese wese angofananawo nini anenge angomuka pamba pake ofunga kuda kuenda kunotora zvinodhaka kuti aedzekuindisa. Zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru vanotoremekedzwa munharaunda ndivo vanhu vanouya nezvinhu zvinodhakamisa zvinosvikotsvaga vechidiki vanogara munharaunda vanodzivana nevakomana munharaunda kuti vavape kuti vatenge, nenhau yekuti ava vakomana vanenge vasina zvekuti uyezve vanenge vachitodawo kutsvaga mari nekuwanawo kurarama kuti vararame, vanotobvumawo kuti vatere zvinodhaka izvi kuti vatengese. Chakakosha ndechekuti hurumende kana yozoshandisa mutemo mapurisa osunga hasunge vacho kwazviri kubva, anosunga ava vazobatikidzwa vachitengesa. Zvinova izvo zvinosiya vaiva vari kuunza zvinodhaka munharaunda kuti varambe vachiunza, nekuti vanenge vaine mari yekubhadhara pamwe chete neyekupa chioko mhume kana vabasa.
Nemaonero enyu hurumende inofanirwa kuitei kubatsira vechidiki avo?
Zvisa zvirongwa tichitaura zvacho zvavainazvo. Pane bhanga ravakaita revechidiki rekutera mari, dambudziko rinoitwa nehurumende iri nderekuti bhanga iri rinozopedzisira rakushandiswa nyaya dzepolitiki kuti vechidiki vawane mari. Zvinova izvo zvinhu zvinokonzeresa dambudziko, nekuti kana tichitaura nezvenyaya yevechidiki hatina saidi ratinotarika, tichitaura vechidiki vese semwana wese wezimbabwe ane vaiyane kodzero yekuita mabhizi make. Varimo chaizvo vana vechidiki umo vanoti mabhizinesi aideas kwavo chakanaka kwekuti vakawana rubatsiro remari kana nesi vanogona kutiita timabrexit vavo vakatitanga vakatozopedzisira vaakutora vamwe vanhu vebasa. Asi kuti hurumende yedu manje haizozivi kuti hapasi pese panoshanda nhau dzinotsekuta nematongero enyika.
Aiwa vanyoni, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Ndatenda hangu mufaro wangu kuvawo pachirongwa.
Aiwa muri yezimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Tanga tina vacharles nyoni, umwewo wechidiki anorwira kodzero dzevanhu. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmike3 ndiyo username yangu. Ndiudzeiwo maonero enyu pamusoro penyaya yatava tichikurukura muchirongwa nhasi. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa pastudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, mhuri yezimbabwe. Bye bye.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Uye vateereri, musakanganwe kuti kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu tinenge tichikupai chirongwa cheLive Talk. Musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveLive Talk pano pastudio 7. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tati regai timbokupei hurukuro yatakaita nababa Charles Charamba.
Chao ya con mazuva ano ndofunga munoona upenyu huriko ndewe madamba refu asi kune nguva zvekare kune masingles kunovaiko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda but tine zvakawanda zviri mupo 2019 izvo
kana vanhu vangu vanoda mwanetarangu vakasininisa vakasiya zvakaipa vakataka chiso changu vakana mata ipapo ndiri kudenga chanza kuchema kwavo ichapodza nyika yavo ichavaregerera ichapodza nyika yavo ichavaregerera
pane dzimwe dzaakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei
dzimwe dziri kutsikiswa dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi tinova basa redu chairo ratinonyatsokutoraramira saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu risi saka dziyo dzichange dzakawanda nokuti basa richipo
Tikona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy. Muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindustry yekuimba?
Tiri kuedzawo kuimbresa zviripo zvakafanana nezvedande mutande zveinternet netechnology dziriko. Asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community, what's also usable nemaclients. Saka in this part of the world we still have a clientele that is driving motors dzinobva kuJapan, dzimwe dzacho dzinenge dzichitira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha, vanofunga kuti takasaririra. Hatina kumbosaririra, but watinobikira music ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaindi vekuZimbabwe kuno kunyanya pavanotaura nezvepiracy unobva zvichinzi makasaririra kosei musiri kuita zvinoita vamwe, aivaka anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo, achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform, but piracy kabande kacho kanodawo zvemaCD, yes, it is destroying the hopes of many musicians.
Tombotarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Oh. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu, uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa?
Musambo wenziyo dzechitendero wanga uneka disadvantage pamazuva awo ekutanga, but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music. Kubva pavakapinda mumainstream music imomo waakutambidzanawo Limelight nemimwe misambo inenge ichimuka. Ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know Zim dancehall. Kana chino chichiuya chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo. Zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika tinombopawo attention kwaari, but gospel music, no music, it's the music that is going to last and it's going to get into eternity. Ndopa yakanakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music ichaoneka, ichange iri pano. And yes, it also follows the dynamics of culture.
Tinotenda baba acharamba vachitaura nezvemimanzi yavo pachirongwa chedu chechitendero nhasi. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai tikusiyei muchinzwa nhau dzeIsiNdebele naChris Gande. Ini ndini Blessing Zulu.
So we see